Vanhu vazhinji vanoti vakanyoresa sevavhoti kubva pakatanga chikamu chechipiri chechirongwa chekunyoresa vanhu sevavhoti icho chakatanga nezuro munzvimbo dzakawanda munyika. Mumwe wevo akanyoresa kuvhota muHarare West nezuro vaLawrence Muchenje vanoti hazvina kuvatorera nguva yakawanda kuti vange vanyoresa. Kunyange hazvo pavakanyoresa paiva nemuchina mumwe chete waishandiswa kunyoresa vanhu.
Nezuro ndakaenda kunoregister paHarlingbury. Ndakaona process yacho yanga iri fast and ndakaona kuti that process yakanaka nokuda kwokuti hapano mamwe maincidents anozoitika ekunzi pane vamwe vakazovhota vasipo nokuda kwokuti fingerprint inenge iritoripo. Saka I feel kuti this time around is going to be fair and it's going to be nice.
Asi mumwe mugari wekustrathavan muno muHarare muzvare Yolanda Machia vanoti Zimbabwe Electoral Commission haisati yarongeka sezvo komisheni iyi yakatadza kuunza michina munharaunda yavo nezuro sezvavakanga vakatarisira. Muzvare Machia vanoti ZEC haisi kupa vanhu dzidziso yakakwana inobata nyaya dzekunyoreswa kwevanhu sevavhoti.
Vanhu vekuno kustrathavan vanga vasina kukwanisa kuzovhura polling station, but nhasi vazokwanisa kuzovhura polling station yavo and takwanisa kunyoresa kuti tikwanise kuvhota and the process yange iri fastwo zvanga zviri nani.
Mashoko aya atsinhirwa nemunyori anoona nezvesarudzo mubato reMDCT vamurisizwizvai avo vanoti ZEC haisi kushambadzira zvakakwana nzvimbo dzairi kunyoresa vanhu.
Chirongwa chekunyoresa vanhu phase 2 chakatanga nezuro. Mumaguta chakatanga zviri slow nokuti publicity yacho iri pasi. ZEC haisi kushedzera kuti vanhu vazive kuti vanhu vari kuregistera kunzvimbo dzipi, kushambadzwa kwacho kuri pasi. Uyezve dambudziko guru ratiri kusangana naro ratatora kubva muphase 1 richipinda muphase 2 inyaya yekuti vanhu vari kushushikana kuti vawane mapepa kana kuti magwaro anoratidza kuti vanogara papi, nokuti vazhinji vedu maroja, vazhinji vedu mayouth havana dzimba dziri muzita mavo, uyezve mabhiro acho anenge asingauye ari muzita mavo. So idambudziko guru ratiri kusangana naro irerero. Zvakare vezeka havana kuisa mapost masign anonyatsokurakidza kushambadza kuti panapa pane registration centers anenge achipa madirections. Saka vanhu havazi kuziva kuti zvinhu zviri kufamba sei, but semusangano tiri kufamba madoor to door mawards medu tichitaurira vanhu kuti vabude neuwandu vaende kunoregister kuvhota.
Sachigaro weMDCT mudunhu reMashonaland East vapini odenga vanoti mamwe madzishe nemasabhuku emudunhu ravo ari kunyora maserial number emapepa anenge apiwa vanhu pavanonyoresa kuvhota vachiti izvi zviri kunze kwemutemo uye kutyisidzira vanhu zviri pachena.
Nyaya yeregistration tanga chifungudzira kuti ichange ichifamba zvakanaka, asi takuona kuti masabhuku akunyanya kushandiswa pakuintimidata vanhu. Vari kunzi ivo vanhu vamanyorera matsamba eproof of residence vanofa kuzodzoka zvine kwamuri muchinyora maserial number kana vapedza kuregister kwacho. Saka tiri kuona kuti zvinhu zvaakuvhundutsira vanhu zvakanyanya mumaruzevha. Nezuro ndaive ndiri mumarondra syndrome, ndakabva ndatoona zvichiitika pamberi pangu nemumwe munhu weZANUPF anonzi Mutodza. Ndikabva ndamuaprocha kuti ko maserial number muri kunyora aya muri kuadii, zvikanzi ari kudiwa kumusangano kwedu. Ndikataiwa kaZEC yapedza basa rayo kayaregister vanhu ende ZEC ndoyapa serial number. Kana iri ZEC iri kuda serial number, ndiyo yapa munhu serial number, inozomubvunza serial number chirudzii. Pandakamuti hati handiipa mapurisa apo tinonzwisisana kuti nyaya serial number muri kuidi, akabva atanga kutiza mukuru uya. Nomba ndambomubata bhachi ndikaona kuti pana painozopedzisira yakunzi political violence, ndopandakazomuregera woenda hake. Asi tiri kuona kuti ZEC dai yanga yakurudzira kuti vanhu varegiste zvakasununguka vagozovhota zvavanoda pamaelections ari kuuya muna 2018.
Muzvare Luwazi Svanda, avo vanove nhengo yeparamende yeproportional representation vachimirira Cholocho North vanoti kunyoreswa kwevanhu kuri kufamba zvakanaka chose kucholocho, kunyange hazvo vanhu vakawanda vasati vanyoresa sevavhoti.
Hazi kufamba zvakanaka zvazvo, nyango dziri chiri slow slow zvizvo zvakatanga nezuro. So far zvimupinyampinya hapana hazvo, asi vanhu kubuda vachabuda because akatovatsisisa kare kuti hapasina munhu ari muvhotazuro. Munhu wese anofanira kuenda kunoregister.
Vazvi zvaiva kuridzira Zek kuti igadzirise zvimhinga mpinyi zvose zviri kusangana neveruzhinji pakunyorisa sevavhoti, zvakafanana nekubvisa nyaya yemagwaro anoratidza kuti munhu anogara papi asati anyoresa kuvhota.
Kuridzira yatiri kupa Zek ndeyekuti ngavaite kuti nzvimbo dzavo dzive dzakashambadzwa, nzvimbo dzavo dzive dziri pachena, vanhu vachikwanisa kuona kuti vanhu vari kuvhotera pakati. Zvakare ngavaite, takavakumbira kuti vataure naminister of home affairs kuti maofficial avo ezek ari kunyoresa vanhu vapuwe masimba ekuti vaite macommissioners of oaths panguva yeblitz yephase 2, phase 3 nephase 4. Kana tichinge tapedza kuregister musi wa 15 December, ucommissioner of oaths hwavo hwobva hwabviswa. Zvinoita kuti vabereki varerukirwe pakuregister, mayouth arerukirwe pakuregister, vese vasina pekugara nemapepa vakwanise kuregister, nokuti munhu wese ane kodzero yekuti aregister nekuvhota munyika yeZimbabwe.
Chirongwa ichi chinopera musi wa 13 Mbudzi, chobva chapinda muchikamu chechitatu apo Zek inenge yopinda mudzimwe nzvimbo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.